Vatongi vedari repamusoro vaviri, vanoti vaJoseph Musakwa navaOwen Tagu, nhasi vatora mutongo wekuti anachiremba vapiwe mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 pavanenge vari pabasa. Izvi zvinotevera chikumbiro chakasvitswa kudare iri nesangano ravanachiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, iro ranga richichema-chema kuti anachiremba nevakoti vazhinji havana mbatya dzekuzvidzivirira dzakakwana pavanenge vachiita basa ravo, zvavanoti zvinovaisa panjodzi yekubatira chirwere cheCOVID-19. Mutongo waturwa nedare uyu watambirwa nemufaro nemunyori musangano iri, Dr. Norman Matara.
Tiri kugamuchira nemufaro zvabuda mudare nekuti vakwanisa kuapprova zvimwe zvezvanga tichikumbira, zvinova izvo kuti machiremba, manesi, mafamasisti nevamwe vose vanoshanda muzvipatara nemumakliniki ehurumende vange vachipiwa mbatya dzinovachengetedza from chirwere cheCOVID-19, uyezve kuti ivavo vanoshanda muzvipatara vange vachitestwa nekuscreenwa for chirwere ichi, nekuti tiri kuona kuti chinge chichiaffecta vanhu vanoshanda muzvipatara zvakanyanya. Chimwezve changa tiri kuda ndechekuti manhamba ematest ari kuitwa muZimbabwe awedzerwe. So court yabvuma kuti Ministry of Health inofanira kutenderera sanganisira kupinda mudzimba yavanoti door to door vachitesta vanhu, kunyange munhu asina tinoti masigns and symptoms, nekuti pari zvino vanga vachitesta munhu anenge arwara chete. But isu tiri kuti chirwere ichi chinogona kutora mazuva 14 usina kuratidza masigns and symptoms. Saka tiri kuti kunyange munhu asiri kurwara ari kunzwa zvakanaka ngaatestwe futi kuti tizive kuti ane chirwere ichi here.
Vatongi ava vaturawo mutongo wekuti mapurisa asashungurudze vanhu vachange vachifamba panguva iyo nyika yakavharwa. Izvo zvinotevera chikumbiro chakasvitswa kudare iri naMai Lucia Masvondo vekuKaroi, avo vanoti vakarumiswa nembwa nemapurisa ayo airambidza vanhu kufamba panguva ino nyika yakavharwa kwamazuva 21 nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Rimwe remagweta amai Masvondo vaJeremaya Bhamu, avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vati vafarawo nemutongo uyu.
Changa chiri pamberi pedare, changa chiri chekuti mukucherechedza mutemo welockdown, mapurisa, masoja nevose vari kunzi vange vachibatsira pakucherechedzwa kwemutemo uyu ngavachengetedze kodzero dzevanhu, ngavaremekedze kodzero dzevanhu, vasiyane netsika yavari kuita yekuti vakasvika pane vanhu votanga kuvarova, kuvaimbisa, kuvaitisa toitoi nedzimwe tsika dzakadaro dzinozvidza kodzero dzevanhu.
Pane imwewo nyaya yanga iri mudare yakanangana nechirwere cheCOVID-19, mumwe mugari wemuHarare vamufundo Mulilo pamwe nenhengo inomirira Harare North muparamende vaRust Markham vasvitsa chikumbiro chekuti veruzhinji vapihwe chikafu, mvura pamwe nemari kubva kuhurumende zvekuti vabatsirikane panguva iyo veruzhinji vasiri kubvumirwa kubuda mudzimba. Vasvitsa chikumbiro ichi kudare gweta revaviri ava vatendai biti vati kuwana chikafu nemvura ikodzero dzinosungirwa kuti hurumende izadzise.
VaMulilo navaMarkham vanga vachirwira vanhu kuti vanhu zvavanzi lockdown vasaende kumabasa ngavachipiwa mari yekuti vatambire vasingaende kubasa, ngavachipiwe chekudya izvo vasiri kuenda kumabasa, ngavachipiwa chekumwa izvo vasiri kuenda kumabasa, because bumbiro remutemo riripa kodzero yeupenyu, riripa kodzero yeutano. Soko vaMulilo navaMakama vanga vachiti mukangotivharira mumba chete sembeva, musingatipe mari, musingatipe chekudya, tinyangobuda tonotsvaga mari. Saka kana tabuda taakuzvikompromisa futi utano hwedu. So kuti utano hwedu hurambe hwakadaro, tipei mari, tipei chekudya, tipei mvura, tipei rolamiro.
Asi magweta anga achimirira hurumende ayo anga achitungamirwa navaPeter Garwe anga achipikisa chikumbiro ichi achiti hurumende yakatotora matanho ekuwanisa veruzhinji chikafu nemvura kubudikidza nebazi rezvemagariro everuzhinji pamwe nekutongwa kwematunhu. VaGarwe vati bazi rezvematunhu rakatoudza makanzuru ose munyika kuti awanise veruzhinji mvura yakachena, uye vatiwo bazi rinoona nezvemagariro evanhu ritori mubishi kupa chikafu kuvanhu. Asi vabiti varamba vakatsika vachibata madziro vachiti zviri kuitwa zvese izvi zvinofanira kuitwa pane mutemo unopa bazi rezvemari simba rekuburitsa mari yakanangana nechirwere checovid-19. Zvichakadai, vatongi vedare vati vanoda nguva yekumboongorora zvasvitswa kudare vasati vatura mutongo wavo muzuva ravasina kutara. Chirwere checoronavhairas chauraya vanhu vatatu muZimbabwe pari zvino, uye vanhu vanosvika 120 pasi rose vafa nechirwere ichi, icho chakatangira kuChina gore rapera. Sezvo pasati pava nemushonga unokwanisa kurapa chirwere ichi, vanhu vari kukurudzirwa kugara mudzimba dzavo vasingaendi kumabasa, kugara vakageza maoko avo, uye kuti munhu ange ari pake ega pasina kumanikidzwa nevamwe kana kuti physical distance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.